Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 11, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzeZCTU maguta akasiyana-siyana emunyika. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kokonzera mutauro. Vanhu vokurudzira kuti hurumende izivise uwandu hwezviwanikwa huri munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa asunga nhengo dzesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions muHarare nekune dzimwe nzvimbo pamberi pekuratidzira kwanga kwarongwa nesangano iri richinyunyuta nekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kunonzi neZCTU kwakonzerwa nekukwidzwa kwakaitwa mitero nehurumende. Thomas Siripasi anotiudza zvaitika muHarare.
Kuratidzira kwanga kwakarongwa neZCTU kwatadza kuenderera mberi muHarare sezvo mapurisa akomberedza muzinda wesangano revashandi iri akasunga hutungamiriri wesangano iri. Mutauriri weZCTU Valasi Tarabuku vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanomwe, avo vanosanganisira mutungamiriri weZCTU vapita Mutasa, munyori mukuru musangano iri vaJafet Moyo nevamwe.
Nhasi mapurisa auya kuofisi yeZCTU muHarare akawanda aine matenga vari veRiot Police. Sekuziva kwenyu ZCTU nhasi yanga ichida kuratidzira pamusoro petaxi itsva yakaiswa nehurumende wekutipa dhora rega rega rawata transact inotora iyo 2 cents. Saka zvaitika nezvekuti ZCTU yanga yakamirira kunzwa kuti kukoti kuchanzi kudini sezvo mapurisa anga aramba. Leadership yeZCTU yanga yakamira iri pahofisi ndobva yasvika ndobva yatorwa president nasekretari general vabva vasungwa.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye varivo vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLizwe Jamela vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo.
Vazopomerwa mhosva manheru ano anzi inonzi yedisorderly conduct. Tisingazivi kuti disorderly conduct yacho inonzi yaitwa kupi, nekuti zvatanzwa ndezvekuti vanhu ava vangosungwa pava vangosvikawo pamahofisi avo eZCTU vakatongomirira kuti zvichafamba sei since vanga vachiplana kuti vaite maprocession for the day.
VaJamela vatiwo pane vashandi veZCTU pamwe nedzimwe nhengo dzesangano iri vari kutadza kubuda mumahofisi esangano iri sezvo mapurisa akapakatira zvombo akakomberedza muzinda weZCTU kubva mangwanani.
Tichitaura kudai tiri kunzwa kuti pane vanhu about 26 vakavharirwa mumahofisi eZCTU vakachengetedzwa namapurisa vasi kubvumirwa kubuda mumahofisi. Saka tichitombozva kuti mapurisa ari kuzviitira izvozvo.
Zvichakadai, mutongi wedare raMajor Street, amai Lanzini Ncube, vatura mutongo wekurambidza ZCTU kuratidzira, vachiti muHarare muchine chirwere chekorera chakadzika midzi, vachiti kuratidzira kwanga kuchida kuitwa uku kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi. ZCTU yanga yakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge mapurisa arambidza sangano iri kuratidzira nhasi nepamusana pechirwere chekorera icho chauraya vanhu 40 nevapfumbamwe kusvika pari zvino muHarare. Kunyange hazvo dare nemapurisa ari kurambidza ZCTU kuratidzira mitambo yenhabvu iri kuitwa muHarare, uye ZANU PF yakaita musangano wayo nguva pfupi yapfuura pasina kurambidzwa nemapurisa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakarambidzwawo kuita musangano wayo zvichinzi munyika mune chirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, nhengo dzeZCTU 12 dzasungwa nemapurisa nhasi mangwanani kumasvingo mushure mekunge dzapinda mumugwagwa dzichiratidzira. Gandri Maramba anotipanyaya iyi.
Vashandi avo vasungwa mumugwagwa vachangotanga kuratidzira. Mapurisa avasunga anga ane zvombo. Gweta revasungwa ava vakoleni maboke vati mapurisa asunga vashandi ava zvisiri pamutemo uye vari kuramba mhosva yavari kupomerwa.
Vasungwa 12 vari kuchajwa ne participating in unlawful gathering with intention to cause public violence in terms of zviri pakati pechikamu chemutemo section 32 subsection 2 of the Criminal Law Codification and Reform Act. Saka vatogwa mastatements tapindura tichiramba mhosva yachona nokuti maererano nemafacts kana kuti mataure gwarunzi ndo aparwa mhosva. Hapana panoratidza kuti vanhu vapara mhosva. Mutemo wavaisa hwindirani nezvirikuindirana nezvaitwa nevasungwa.
Kunyange hazvo vamwe vasungwa, kune vamwe vashandi vanodarika 50 vakwanisa kuratidzira. Mumwe wevashandi ava vamunyaradzi chidarikire vati varwadziwa zvikuru nekusungwa kwevamwe vavo.
Isu ini semushandi mwoyo wangu unorwadza kana vamwe vashandi behangu vachisungirwa nyaya yekunyunyuta nekuda kwe2 cents iri kutogwa nehurumende. Isusu hatisisu takaita zvikwereti, hatisisi taita kuti zvizvimire zvazviri. Saka tinoona sokuti vari kutenga motikari dzingava dzamachifu, zvipatara hazvina mishonga, zvinhu zviri kukwira. Vari kuafekta isusu nokutitorera pasina, tiri kusvinwa ropa. Ndo chichemo chedu, and we are very disappointed nekusungwa kwaitwa vamwe vashandi vachirwira kodzero dzavo.
Vamwe vashandi vanoti vanorwadziwa kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kubata pasi rose kumeso ichiti iri kuchinja maitiro ekutungamirira nyika ichikoshesa kodzero dzevanhu asi iyo isingaiti zvainotaura. Vapisi Mo Mapope vanoti hurumende yava Mnangagwa haina kusiyana neyava Robert Mugabe avo vakabviswa pachigaro gore rapera nemauto.
Hapana musiyano bhosi, handiri kuona new dispensation yachona inongori old dispensation yachona. Saka musiyano hapana, hurumende yangoripo yamugabeyo ndo imwe chete navamunangagwa iripo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari Gweta mumasvingo vatapiwa gondo vaudza Studio 7 parunhare kuti chiitiko chanhasi mumasvingo uye kune dzimwe nzvimbo charatidza kuti hurumende yeZANU-PF haichinji muitiro wayo. Vamaboke vati vange vachitarisira kuti vasungwa vavo mumasvingo vachabudiswa muchitongesi pakupera kwezuva kana vachizoenda kudare redzimhosva voenda vachibva kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, mapurisa emamutare asungawo nhengo dzeZCTU 20 dzichipomerwa mhosva yekuungana zvisiri pamutemo. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vasungwa ava vange vari pamuzinda wavo apo vasvikirwa nemapurisa eLaw and Order mangwanani ndokubva vasungwa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vapasi munyakureba vaudza Studio 7 nhasi kuti vasungwa 20 ava vanosanganisira mutungamiriri weZCTU kumanikaland vaTenson Mutefa nevamwe 10 nevapfumbamwe. Vanyakureba vati mapurisa achiri kutsvagiridza mhosva yekupomera vasungwa ava, asi pari zvino vane mhosva yekuti nhengo dzeZCTU idzi dzange dzakaungana dzichida kuita zvemhirizhonga kana kushoropodza hurumende.
Vanoshandira ZCTU nenhengo dzeZCTU vanosvika 20 mamutare vasungwa nemapurisa makuseni kuaround 10 o'clock vari pamaofisi zeZCTU number 14 Jameson Street Mutare. Vachinziwo mhosva yavo ndekuparticipata in a gathering vaine chinangwa chekudisturb public peace or to cause public violence kana kuti bigotry, zvinoreva izvo kuti kuungana muchida kuratidza unhu husinga hunoshoropodza avo vanopikisana nemaonero enyu.
Vanyakureba vati vasungwa ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana uye vose vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Sangano reZCTU rakabuda nechisungo chekuti richaratidzira munyika yose sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Mushure mekuzivisa urongwa hwekuratidzira, mapurisa akabva azivisawo nyika achiti urongwa hweZCTU haufanirwe kuenderera mberi sezvo munyika mune dambudziko rekorera. Asi ZCTU yakati chanderera mberi nekuti urongwa hwayo haudi mvumo kumapurisa sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Mune imwewo nyaya, Mambo Tendai Mutasa vati panofanirwa kuva nedzidziso munyika yakasimba kuitira kuti vanhu vasarodze vana vasati vabva zera. Mambo Mutasa vataura mashoko aya pakupera kwemusangano wemazuva maviri wekucherechedza kodzero dzevana wakarongwa nesangano reZimbabwe National Child Rights Coalition wanga uchiitirwa Mamutare. Mambo Mutasa vati vana vakawanda vari kurodzwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira urombo, chitendero nekuri pangozi, izvo vati zvinofanirwa kumiswa nemutemo wehurumende uripo wekuchengetedza kodzero dzevana. Musangano wemazuva maviri uyu wakapindwa nevemasangano akazvimirira oga anorwira kodzero dzevana uye vechidiki vemuzvikoro vakabva kumativi mana enyika pasi pedingindira rekuti Leave No Child Behind for Zimbabwe's Development. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Zvichakadaro, bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti harisi kufara nemabatiro aitwa nhengo dzeZCTU nemapurisa. MDC inoti dzimwe nyika nemasangano akaita seEuropean Union neUnited Nations vanofanirwa kuona utongi huri kushandiswa munyika. Mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vaudza Evans Zininga weStudio 7 kuti dambudziko guru munyika inyaya yekusatambirika kwehurumende yavamunangagwa.
Isusu sebato reMDC tinoshora zvikuru zvaitika nhasi kuvakuru veZCTU, especially President Mutasa veZCTU. Zvinoratidza kuti munyika yeZimbabwe hakuna mafreedom evanhu. Isu maZimbabwe tiri kugara under serious dictatorship worse than the regime yaMugabe.
Iwo mashandiro ari kuita mapurisa munyika pari zvino nezviri kuitika izvi, munoona sekuti ane chekuita nekutumwa kwavo neutungamiriri here kana kuti vari kungoitawo basa ravo semazuva ose?
Hakuna mupurisa kana musoja anotora action against a civilian asina kupuwa order navakuru vake, vakuru vavo. Hatidi kunyeterana kuti mapurisa kana mapurisa anongo act from their own evolution. Handizvopi ba, vanotanga vapuwa order nakomanda wavo pabase, and komanda wacho anopuwa order kubva kumusoro kuna commissioner general kana kuna army commander, and army commander hazo act asina kupuwa right yoyo na president. That is not true. Because in our nyika it is ungovernable. Kana vanhu vakungoita zvavanoda. Let's look at the constitution of the country. It is not good. The only person allowed to deploy lethal force munyika or whatever, the president.
Avanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri weMDC, Senator Morgan Komichi, vachitaura parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuSwane University of Technology kuSouth Africa Dr. Riki Nyaradzi Mukonza, avo vati mamiriro akaita zvinhu munyika anoda kuti zvematongerwo enyika zvigadziriswe.
Ndinoona sekuti patamira yezvinoizvi pasiyana nepataivimbiswa neutungamiri hwavamunangagwa maelections asati aitwa. Ndinodaro nekuti kumiswa vanhu veZCTU kuti varatidzire chinhu chata tisingatarisire. Hurumende yanga ichitida kuwedzeredza kukwiridzira kodzero dzevanhu, nekuti chiri kuita kuti vanhu veZCTU varatidzire inyaya yekuti pane zvavasiri kufara nazvo. Zvino handione chikonzero chinoita kuti hurumende imire pamberi pavo ichiti musaratidzire, nekuti ndo zvinoita gutsa ruzhinji. Vanhu vanofanira kutenderwa kuratidzira kana vasiri kugutsikana nezvavasiri kugutsikana nazvo.
Totarisawo Dr. Mukonza kuti kumakore kuma2007-2008 zvaimboitika zvakadai kuti vashandi vairinoratidzira kana zvinhu zvavagozhera kudai. Mungati nyika yava kudzokera here kuna 2008?
Hongu, chatinoda kuti tizive vazininga ndechekuti vari kutitonga veZANU-PF vamwe vangangoona sekuti kubva kwavamugabe kuchiya vamunangagwa ishanduko huru. Ini ndinoti Shanduko yakaitika ishanduko yekuchirwa kweutungamiri. Asi atingati system yekutungamira ichingori imwe chete.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswana University of Technology kuSouth Africa, Dr. Rick Munyaradzi Mukonza, vachitaura parunare vari kuSouth Africa kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye governor weRBZ Dr. John Mangudya vari kuBali kuIndonesia kumusangano weInternational Monetary Fund neWorld Bank, uko vari kuedza kugadzirisa ukama weZimbabwe nevayakakwereta apo upfumi hwenyika waenda kumawere. VaMangudya navaNcube vakaparura gwaro rekuedza kubhadhara mari yakawedzerwa pazvikwereto zveZimbabwe kana kuti maarias inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora. Gwaro iri rakanzi Arias Clearance Roadmap. Musangano uyu wakapindwa neAfrican Development Bank, International Monetary Fund neWorld Bank Group, Paris Club Group uye European Union. Chikwata cheZimbabwe chakaitawo musangano nevakuru kubva kuUnited Kingdom neUnited States of America. VaNcube navaMangudya vakaita musangano nava Eric Meyer vanova mutevedzeri wemunyori mubazi rezvemari muAmerica. Nyaya yezvirango inonzi yainge iri mudariro America ichisimbisa kuti Zimbabwe izadzikise zvayakanzi iite mumutemo weZidera, zvikuru kusimbisa nyaya dzeutongo hwejekerere. Blessing Zulu Studio 7 abatanyanzve munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinhu zvakakoshera nyika yedu, uye tinozvikurudzira kuti kana IMF neWorld Bank yabvuma zvirongwa zvavakaisa ivava Mutuli Ncube, zvinototifadza nesuwo, nokuti isuwo vanovonongorora vedu mamiriro eupfumi hwomunyika, zviri kuitwa nava Mutuli Ncube ndinoona fanika zvakanaka, ende zvakandifadza pakuti president vanozvisapotavo futi. Nyika yanga yaramba ichingoerera kwemakore akawanda, saka zvoda kuti zvanomwe munhu ane chido chokugadzirisa nyika zvakanaka.
Totarisawo zviri kuitika munyika, tiri kuona vamwe vezvitoro vari kuvhara. Chii chaizvo chiri kuitika?
Munoziva panhu pese panonetsa kuti zvinhu zvizonaka. Vamwe vanoda kutaura pachishona vanoti kana mwana akuzvarwa mai vanotanga varwadziwa zvikuru, asi panongoti mwana apedza kuzvarwa vanokanganwa nokurwadziwa kwayo kwavanga vachiita. Saka zviri kuitika apa, vanhu vavajaira imwe nzira, asi isiri nzira yakanaka. Saka nzira iyi kuti tibve munzira yakaipa, zvinotomboda kuti zviitwe zviri kuitwa navaMutuli Ncube. Zvavaita izvo kuti vanhu vaomeserwe pane zvakawanda, kuti vanhu vazive ngoti zvinhu hazvitambiswe zvatiinazvo, zvoda kubatwa nenzira yakarurama. Kana kuzokuinda kunotenga mari vanhu vachitengesa, hazvina kururama pachazvo. Saka zvamboita kuti vanhu vatanga vaona kuti kungoimpota zvinhu zvatarisira kutenga zvinhu zvakawanda kubva kunze, zvakawandisa kupfuura zvatinogona isusu kutengesa kune dzimwe nyika, zvinoita zvinoramba zvichingotipa kuti zvitiomesera pachedu. Saka vanenge vamisa manje kuti zvinhu zvamha muchiimpota kunze ngazvive zvinofambira nezvamuno exporta kunze.
Asi kavamwe vari kuti havasi kunzwisisa kuti ndiani chaizvo ari panyanga panyaya dzezveupfumi, nekuti vari kuti vakambonzwa vaMutuli vachitaura, kozoya vamwe vekubato reZANUPF vachitaurawo zvinenge zvakasiyana. Hazvikonzere matambudziko here?
Zvinogona kukonzera matambudziko, asi vanoda kuziva ngavazive kuti munhu anotererwa ndiari mugovernment, haikona ari mupolitical party.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika nezveupfumi haachina kugadzikana, izvo zvave kupa kuti vamwe vakurudzire kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF vabvume kuti vakundikana kufambisa zvinhu. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru zuva nezuva, mari hadzisi kuwanikwa nyore, zvitoro nemakambani zviri kuvhara zuva nezuva, nyika haina mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe zvinodiwa pazuva neveruzhinji. Ukuo urumende inonzi iri kuramba ichikwereta mari kunze senzire kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Asi vezano PF vari kuramba kutambira kuti ndo vari kukonzera matambudziko aya munyika, vachinongedza minwe kune vanopikisa ava vari kuti ndo vari kuomesa zvino vachida kuti vanhu vapandukire hurumende. Chii chingaitwa mukugadzirisa matambudziko ari munyika aya? Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vane nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe uye vari nhengo yeMDC Dr. Takawafira Joe. Tatanga nekubvunza Dr. Joe kuti ndiani chaizvo anofanirwa kunge achinongedzwa minwe nemamiriro akaita zvino munyika.
Ini ndinoti dambudziko guru rinoenda kune vanotungamirira nyika. Ende vanotungamirira nyika ndivo vamunangagwa vakapinda panyanga pamaelection akapfuura. Dambudziko redu muZimbabwe guru nderekuti tinowana hurumende kana kuti vatungamiri vehurumende vachiita inoita over expenditure. Saka ndo dambudziko ratinofanira kuti tinyanyotarisa. Asi kune vakazouya vamwe ava vachida kuisa blame hombe kuvanhuwo zvavo vasina zvavo. Saka new policies dzakauya navanuye navamangudya idzi ndo dzakavhundutsa vanhu namazvinhu zvikaita mamamiro nerongo.
Vachiri mumhanzu, munotiwo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika, ndiani anofanira kunge achipomerwa mhosva apa?
Ndingati maonero andinoitawo ininiwo zvangu ndokuti nyika yashaya one yatingati professionalism iri kuleka zvakanyanyisa maitirwo maranirwo ebusiness kumakambanis edu. Anova makambanis anonzi aya ndiwo makambanis avanhu vatema. Tochizobvapo takuchienda kuruzhinji rweZimbabwewo futi. Hatina chunhu chatinokwanisa kuti ichi hatichidi, ichi tinochida. Tinotoona kuti tisu vamwe vanotopesvedzera zvinhu zvakaita saizvozvo. Tikatarisa pane nyaya dzamaprizes iyaya, vanoti vakawanda maprizes akonzereswa nenyaya ye 2 cents per dollar yakataurwa naminista wezvefinance. Asi hapana munhu kana kuti isu maZimbabwens vanonyatsokudzamisa fungwa kuti izvezvi zvinomboreti kudizi.
Vazho, munoti ine mashoko aya?
Ndinokuva kuti chikuru ndechekuti vanhu vari muhurumende vanotungamira hongo vanofanira kuwanika vachitaura chinhu chimwe chete kuti chaicho chaka kuti zvinhu zvikwire kudai chii. Kwete kuti tizoona kuti zvinhu zvichikwira kudai tinoona vana vanovena navamangudya vachiti zvichanaka. Towana vamwe vana Bhetimbovhu vachita haisi hatizizi kuti zvakabva sei. Saka ndinoona sekuti pane kutiza responsibility kana kukurumidza kumedza kutenga kuchada.
Vachirumhanzi, munoti kune vanhu vari kuti hurumende yakundikana?
Ava ndio zvandotika. Vanhu maZimbabwe pane nyaya dzokunzwera politics tichiri kure, hatisati tatombonyatsokunzwisisa. Nokuti maZimbabwe ungati tiri kufamba nemhepo, ikavhuvhuta yakananga kuku tinotevera ikoko, ikajija totevera ikoko. Saka tina maZimbabwe vane double standards vasingazivi chavanoda.
Vazho, tingati here nyika yasvika panguva yekuti ingada zvakare hurumende yemubatanidzwa imwe GNU?
GNU inonetsa kuti hazvirevi kuti kana mukaita GNU toti mungasolva maproblems ariko. But handinangotaura hangu ndechekuti hurumende yakonewa, because hurumende ndo inoita planning. Izvezvi ukavabvunza kuti chanetsa pafueli chii kuti tiwane, ndiri mukiwi izvezvizvi inoita 5 kilometers away tiri muasvingoma. Hapana consistent policy ngoti tatadza kuti fueli tishaye chii. Hapana issue yeplanning in terms yekuti tiite production tiwane foreign currency. Vari muhurumende ava ndo vakona. Nyango tikaunza GNU inotinetsa, nokuti GNU inongonetsa kuti vanhu vanonga they will still concentrate competition yavo vakananga 2023.
Vachiri mumhanzi, pane vamwe vari kuvenga nyaya dzehuori mumamiriro akaita zvinhu zvikuru munyaya dzezveupfumi, munoti iwo?
Vanogona kufunga saizvozvo, but sokutaura kwandoita kuti ino hapana research kana kunzwera, kungonakirwa nokutaura. Because you cannot say iwewe vanhu vari kutonga ndo vanohori, asi muchiona vanhu vari mustreet. Action yatinomboita nazvo ndeyei? Isusu vacho tisu tinoparticipata muuroyi hwacho ihwohwo.
Avanga vari vanongurura zvematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarairidzi rePTUZ uye vari nhengo yeMDC Dr. Takwafira Jowu vari parunare kumasvingo. Gurukota rezvicherwa vaWinston Chitando vavhura gungano remine entra zviri pamutemo muulawayo nhasi, vamwe vanhu vachikurudzira kuti pave neurongwa hwekuti zvicherwa zviri munyika neuwandu hwazvo zvizivikanwe kuitira kuti nyika isarasikirwe neupfumi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mashoko awo ekuvhura gungano remine entra zviri pamutemo, vachitando vati zvicherwa ndizvo zviri kunyanya kuunza mari munyika. Vakatiwo zvicherwa zvinogona kutungamira pakuvandudza upfumi zvichienderana nechinangwa chehurumende chekuti upfumi hwenyika hunge hwakura panosvika gore ra2030. Vati urongwa hwekuvandudza mutemo weMines and Minerals Act kuti uenderane nebumbiro remitemo yenyika hwave pachinhano chepamusoro. Vachitando vabvuma kustudio 7 kuti pane zvimhingampinyi zvakawanda zvinogona kuvhiringidza uwandu hwemari inobva kuzvicherwa, kusanganisira dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika pamwe nekuburitswa zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakadai segoridhe nemangoda. Asi vati hurumende iri pakati pekugadzirisa matambudziko aya.
Vhiki yakapera vakatevera news vakanzwa kuti pane nzvimbo yatakaenda kubhindura vasingazivi inogaya goridhe. Tikaona kuti aiwa zviri kutakidzika kuti goridhe rinokugaiwa ipapo hariskinda rose kufidelity, tichimba tasiya tavhara nzvimbo iyoyo. Chikutanga kwechirongwa chingiitwa nehurumende kuti zvicherwa zvose zvitengeswe nomutoo wakanaka.
Panyaya yekutsutsumwa kwevamwe vanhu kuti vamwe vashandi vemubazi ravo vanononoka kugadzirisa magwaro anenge achidiwa nevanoita zvezvicherwa, vachitando vabvumawo dambudziko iri vakati bazi ravo riri kudzidzisa vashandi varo kuti vaite mabasa avo nemazvo.
Diki yakapera museri takaita musangano muministri medu yetinoti pachirungu strategic workshop. Tikaita mazuva matatu takavhakangana mukova tichitaura kuti chii chetinokonewa kana chetofanga kuti tiwedzere kuti tikwanise kunge vanhu vemuZimbabwe vanga chigutsikana nebasa ratinoita. Tese takabvumirana kuti nguva yekutohwa kuti mapepa afambiswe harina kumira zvakanaka.
Vamwe vanhu pamusangano uyu vati zvakakosha kuti vakuru vakuru vehurumende vasangotaura chete nezvechinangwa chekuti upfumi hwenyika hunge hwasimukira panosvika gore ra2030, asi kuti vaite zvose zvavanogona kuti veruzhinji vave vanofamba pamwe chete nehurumende mukuti chinangwa ichi chiitike. Mumwe weavo vapinda mumusangano uyu vatendai choto vakurudzira hurumende kuti ive neurongwa hwekuti zvicherwa zviri munyika pamwe neuwandu hwazvo zvizivikanwe kuitira kuti nyika isarasikirwe neupfumi uhu.
Kana une chinhu chausingazive, umwe munhu anoziva kudarika iwewe anokwanisa kuuya otora zvinhu zvaunazvo izvozvo usingazive value yazvo ozvishandisa iwe ozoona pamberi apo kuti ndinenge ndakabiridzirwa. But inyaya yekuti wanga usina information yekuziva kuti ndine chii chandinacho. Saka zvakakoshera paruzivo rwekuti senyika iri kuenda paInternational Market ichitsvaga mari, ngatiendei tichizivawo kuti isusu munyika medu timbori neupfumi hwakaita sei zvigotibatsira kuti tisakwanise kunge tichizonegosheta madeals anozotirwadza.
Gungano remind entra regore rino rakatanga nezuro uye riri kupera mangwana. Gungano iri rinowanzokuitwa muna chikunguru gore rega rega, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuoma kwaita zvino munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzeZCTU maguta akasiyana-siyana anosanganisira Harare, Mutare neMasvingo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kwokonzera mutauro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa abophe njalo achaya kabuhlungu inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yilinhlanganiso namuhla. Ukuhlukuluzwa kwabeZCTU lokho kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa izibopho ezethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngenjongo yokuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla achaye kabuhlungu njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho agoqela eMashwingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yilinhlanganiso phezu kokonakala komnotho. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Ababotshiweyo laba abathi umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mtasa lonobhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapolisa phandle kwamahofisi abo eGolden House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapolisa sokuvimba ukutshengisela. UZulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapolisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona DBD.
Engakusho ukuthi yingabomu amapolisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene bedemonstrate ezintweni ezi-affect abantu abantwana baseZimbabwe, kodwa amapolisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi disorderly conduct. I-disorderly conduct umuntu ezimele phandle kwehofisi yakhe singakwazi lokuthi umelele ukuya ngaphi kumbe ucabanga ukuthi enze njani. Angikholi ukuthi ungaba i-disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapolisa esigodlweni zamahofisi yaweZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhangelelwe ukuba khona ngomvulo mhla ka 15 Mfumfu engumqondisi we hashtag This Constitution unkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo.
Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma-political leaders bona laba abakhona ezikundleni simasikhangela iZANU PF sikhangela iMDC mathi kubheke ngelinye ilihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa. Kungani sitsho njalo? Uzabona ukuthi iMDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikhangela iZANU PF layo ila makhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president ku state house.
ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanye amazwe labo babuye abazomdabuko labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona emncintisweni khonapha kuma-elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume esingathi ku-political jacket, sifokase as a country and sikhangelele ukuthi lawo ma-politicians since sibanxusile bazoba khona and sikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abamanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bemanyene labokholo lwesiKristu i-Civic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye lenkokheli ebusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukuchaywa kweziphathamandla ze-ZCTU lokho kubangele ukuthi amalunga alinhlanganiso ahle esabela kachana edolobheni lakobulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Amahofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapholisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo we-ZCTU ku-Western Region, uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi ziboniswe ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha ikuthi besilungisile ukuthi sizotshengisela ukudana kwethu lokungathokozi kwethu ngepolisi eyalethwayo ukuthiwa yi-monetary policy eyalethwa Maguthu Gavena we-Reserve Bank encetsana lo-Minister Umthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi sithi hhayi lokhu asikwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga le-ZCTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga labantu.
Abantu bebebuyile and njalo abantu bafuna ukubuya abaningi. Ukuthi nje izolo kusike kwaba nokuphambaniseka sokule umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalile le demo. Kodwa-ke abantu abaningi abakulalelanga khonokho babuyile, abanye lokho bekhona phandle. Injongo isiqokoqo yasendaba leyi kuyini? Sikhonona ngani? Sikhonona nge-2% iyafakwa nguhulumende through uminister wabo, uminister of finance, uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke, uKhansila Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKhansila Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale, bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho nxa sithi sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa, siyaliswa, sikhuluma nje umongameli we-union yethu utshayiwe nje eHarare. Kuyasidanisa kakhulu and ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokho kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adla kizwa imali uzanakanela ubani. Kodwa sithi thina njengezisebenzi kasiphele umoya, siza kungena emgaqweni lokho ngokugcina ukuthi sibayekele besivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahofisini aweZCTU, abantu abaningi bahle besabela khatshana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomithi yeZCTU acine engenisa abantu ngokubazi emahofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahofisi eZCTU lapho abantu abakade bebuthene khona, axotshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo sebesole kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwenkokheli ye-ZCTU lokhu besithi Kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uDokotela Vikthemba Mpofu.
Uhulumende namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapolisa endaweni zonke ngemva kokuthi yena bona bethilo ukuthi onkona namhla hayi akusoke kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile e-town kuzo demonstrator ikuthi bahambe bayathatha ama leaders ze-CTU ojasethi labo mtasa khona ngale emahofisi nabo bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena e-town besibona yikho kodwa bekufuna bebefuna ukuthi abantu begcine sebenza udlakela nge ubona bese bevumini ukuthi hayi ke bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona
ukuthi bencitshwe ilungelo lokutshengisela bekuqondile.
Hayi, angiboni kuqondile because angiboni ukuthi kungenelana njani le cholera. Kangcono phela abantu bengasabuya emisebenzini ngoba abantu bagcwele lapha edolobheni besiya emisebenzini besenza ema-shopping. Angcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwekholera kuvalwe phela indawo zonke lezinto zonke. Akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo lika-section 59 ele-labor rights bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi. Sebethi hayi sifunga ihlangana eGwanzura hayi lingasasebenzisi kule kholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe indaba engakhuluma ngendaba yekholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kamongameli Mnangagwa lithi usehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe, abantu bakobulawayo, abantu beHarare, abantu bemakhaya. Njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse labantu bonke ukuthi ngkhona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe. Yena bona sebe-resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule. Khathesi izinto ziyakhwela ezitolo, amafutha sefika kubo-$15, izinto ezazingama-$3. Akunjela ukuthi ngkhona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngokuphela komnyaka. And lokho kutshengisela nje clearly ukuthi ngkhona hayi ngumuntu ongazange ewine ama-election and ngenxa yakhonokho abantu laba bamsapoti, abantu baphakathi lapha eZimbabwe labantu baphandle and yikho kuphambanisa ukuthi ngkhona intuthuko yenzakale kuhle lapha elizweni.
UDokotela Vikthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC njalo ungusenator weMathebeleland South sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ethengisa ukudla okuphekiweyo okugoqela inyama yenkuku iKFC yazise namuhla ukuthi isivale amakhefa ayo wonke eZimbabwe okwesikhatshana ngenxa yokubhidlika komnotho okuqhubekayo. iKFC ithi izavula nxa umumo ungabanganeno. Ithi okwamanje kayisenelisi ukuqhubeka ivulile njalo ithi isadinga amaqhinga ukuthi ingaqhubekela phambili njani. Umbiko we-KFC lo uza ngesikhathi amankampani amaningi evala mihlala malanga emadolobheni atshiyeneyo ngenxa yokusilela kwemali ikakhulu idola leMelika okuyilo lodwa eselisamukelwa ngamabhizimusi amaningi. Ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lechukela, amafutha okupheka, iflour, inamnede lemazowe, igasi yokupheka kanye lamafutha ezimota lakho kuyaphambili. Womgcini sihlalo wenhlanganiso emela amankampani eZimbabwe National Chamber of Commerce eMathebeleland umnumzana Golden Muoni uthi athwele nzima amankampani ngokusilela kwedola leMelika.
Lokhu kathesi kuyahlupha because ile amakampani amanye avalile, amanye maningi they are still open, but indawo ikona lapha indawo ye foreign currency iyo iyahlupha kakhulu ukuthi amakampani akwanisi ku-replace ama-stocks. Amakampani asakwanisi ukuthenga because of i-shortage of foreign currency. So u-finance minister u-Professor Mthuli kathesi use-Bali e-Indonesia IMF. So we are very much sure that uzalungisa lokhu in the shortest period of time so that abantu bazaphumula. We are not going to slide back into 2008. So kathesi yes kunzima akukho right because amakampani avalile. Abantu also they are now into speculation, abantu bayathenga kakhulu. So there are many number of factors which are pushing all these problems, but we hope to kuzaba right, kuzalunga. We are still waiting kuti u finance minister uzaphenduka uzahlala phansi ngaba amabhizimusi silungise indaba le.
Indaba ye foreign currency okhuluma ngayo njalo amankampani amanengi akhala ngayo ingalungisiswa njani kahle kahle?
That is kulungisa indaba le. What we need to do if foreign currency to be available, we need to start also produce internally and also export, to start to invoice amanye ezinye ama-countries as a region and beyond. But as long as amakampani they are not able to produce in full capacity, foreign currency is lahlupha for a long period of time. Okunye futhi i-government expenditure has been ballooning for some time. So I think Mthuli uaddressile konoko with TSP, which is a transitional structural program, which I think is EIMF, World Bank, African Bank, they've accepted this program. So kathesi we are praying that put our right.
Umnumzana Golden Muwoni ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce esabelweni seMathebeleland. Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reginald Shoko, yena othi amankampani amanengi ayavala ngoba esefuna ukuthengisa ngedola leMelika kuphela.
Amakampani amaningi avalela ukubana abantu bafuna ukuthenga nge-RTGS lamabhondi, okuthi ubana bona bazehlule uku-restocka loba ukufaka ama-raw materials ukuthi bakhonke besebenza. So bacabanga ukuthi bengavala babone ukuthi umumo uya nga, kungaba le rate ekanyayo ukuthi sowuyi-rate or esingathi i-step rate lapho kuze kuvunyelwane ukuthi i-market siyi-rate le, abantu bengawoperata bekwazi ukuthi bengavuka kusasa benjani betholile into zonke abazifunayo behlanganisa. Nxa kunjengakathesi okwenzakalayo amakampani avala ngoba bengavula konke kuyathengwa kusale kungelalutho phakathi kusuthi sasikampani ayifuni. Kodwa kusokwenzakala like ngizwa kuthiwa kobulawa ama-rate el-US dollar le-rand ayawa, kungakwazi ukuthi awiswa kuyini njengoba esiwa kobulawayo kakhulu kwezinye indawo engakawi.
Abantu abaningi bakhuluma ngomumo owawukhona ngo-2008 kungakabi lo hulumende womanyano, yikho esesibuyela khona na ngokubona kwakho?
Hayi, okwakathesi singesaba ukuthi singaya khona ngale, kodwa akukakhombisi loba singathi kwezomkhonomo akukakhombisi singaya khonale, ikakhulu nxa yehulumende lokhu eqhubeka ekwanisa ukuthi ngendlela zakhe yena avimba athi ibhondi le yosola i-1:1 ngoba yena ulokhu ekwanisa ukusinika efuel ngemali yona leyo bhondi ekona lokwanisa ukusinika amagetsi ngaleyo bhondi lokhu esibhadela ama-tax ngaleyo. Ilanga uhulumende nazehluleka ukwenza khonoko kuzokuthi ukuthi sesingenile ku-2008.
Ubona eqhubeka uhulumende esenza khonoko othi uyakwenelisa kathesi okwesikhathi esinganani?
Kathesi usithembisa ukuthi yena usekhulume namabhanga le-African Bank ukubana kuhlanganiswe indlela yokuthi baphiwa amadola alingana le mali zama-RTGS, ukuthi kubana kungaba le-stability ngoba iphaniki ukuthi thina njengabantu labathengi ivalu yemali yethu kuma-RTGS yesiyesaba kakhulu. Nxa kungathiwa isisiba le-dollar 1:1 njengokutho kwabo, hayi into zingabuyela, la makampani angavula aqasa usebenza ngoba basho ukuthi bakwazi ukuthi alithole i-dollar bezistoke belungise ama-values. Ngoba okuhlupha kathesi ukuthi siyakwazi ukuthi ukuthi bond ngalingeke libe yi-1:1 le-US dollar.
Umnumzana Reginald Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela eseHarare. Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umomo oselizweni okubhidlika komnotho ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto kanye lokusilela kwazo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela abangela mngcele eDoctors Without Borders ithi abantu ababedinga ubuphepheli bancitshwa kwele Australia bayahlaliswa esihlengeni seNauru sebesehlelwa ngumkhuhlane wengqondo ngesiphatho socuku abasithola kuziphathamandla zakwele Australia. Amapolisa kwele Tanzania athi omunye wababalelwa kwabanothileyo kakhulu ezwekazi le-Afrika, umnumzana Mohammed Juji oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lantathu odabuka kulelo lizwe uthunjwe namhlanje ekuseni esigodlweni iDar es Salaam ngamadoda amabili akade ehlome njalo evale ubuso. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube, ngoba ngemva kokwethula amazwi akhe okusetshenziswa kwemali udubo luhlelwa qala ngesiqubu, kodwa uhulumende uthi lokhu akusiloqiniso. UChris Gande wa Studio 7 uxoxela ocubungula ezombusazwe umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lebandla lezanu PF endawonye lomela iBinga South edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda weMDC onguye osungula lingxoxo.
Wothi ngutshengisa ukuthi ngani sitsho njalo kusukusela ngoNovemba lohulumende ngena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku $5.5 billion phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka. Useboleke i $5.5 billion now ubakhangela ke imali engange $5.5 billion imali enkulu okokuthi elizweni elingangele eZimbabwe kufuze ukuthi likhiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikwelete kuyini akekho ongakubona. Ye iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali, izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo, hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngicela ukhangele njalo ukuthi khona sikhuluma ngohulumende ohamba ukuyaboleka $2 billion ku-Reserve Bank of Zimbabwe, yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku-70 million. And sikhuluma njalo ke lo hulumende ohambe siyaboleka eboleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo e-parliament. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili, yikho okusifunanayo kakukho okunye amanga nama-inconsistent policies. Khangela ubone baphe i-monetary statement last week, sibona sesehlukanisa i-RTGS kanye le-Nostro account. Now ukukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo ukuvuma ukuthi imali ye-US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1-to-1.
Hayi nanto ke udaba mnumzana Gawule, wena uthini ngalokho okwenzakalayo elizweni ukuthi ikwehluleka yini kwezanu PF kumbe kukhona okwenzakala?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa uSwanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona. Kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolo ngokuthi ucabinet yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama-technocrats kuma-ministries akhiya njenge-minister of finance. I-ministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhonokhu singasikhangela ukuthi idakalakithi uMthuli Ncube ngumuntu oyingcithi kulelo banga lezimali. Ngokunjalo ithuba ulinikiwe uMthuli Ncube nesilogani seZANU-PF ngabanakasazi ukuthi sishawa njani. It's not a politician, but umuntu owazi umsebenzi wakhe. Sithe thina ubaba upresident uthena uMthuli Ncube azazavalelwe ngaphi, uzanikwa indima yakhe azisebenzele. Weza kuyehlula laphana laphana ebelokhu ihamba lakho itshintshatshintsha. Kodwa singakhohlwa kuphela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zakufa khona kakhulu. Into umumo lowo ubulimele kakhulu. Konke khonoko umumo weZimbabwe lowo umumo kade ukhanya ukuthi ubuzefike ebangeni elibi kakhulu. Kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayelele elethwa ngoba uNcube uMthuli ukuthi ivune ukusekelwa, kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize. Njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basupporte nje uhlelo lolu balimaze bangabomo besenza ngabomo. Ngiyakhangela izinto ezenzakala kathe ezokukhweza ama-price landi. Kulokuhlanya phakathi lobumbulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ozokutshela ukuthi kule sandla so esibi kakhulu, isandla singafuni ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi. Ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu, yebo phela ubuhlungu buzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle. Ungakhangela likhangele hlobo zami ukuthi even lanxa umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu thi lobuthizo, kodwa kusafuyabe sephethe umntwana sethi hayi zokukuhle sokumnandi zokukonke zokuright. But lapho kunabantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile, uMthuli ayenze umsebenzi wayo. Into esiyikhangeleleyo ukuthi umthile uMthuli Ncube asimsekeleni, uyakwazi akwenzayo, atshiye umpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke. Ukuthi imali ivele ngaphi, izinto vele zimbi, asivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu.
Ye Mnumzana Sibanda, sike sezwa uMnumzana Obhethi Mpofu yena enguye ophethe ezezanu PF sithi thina okwenziwa nguMthuli Ncube lokhu asikwazi kazange asitshele ngakho. Kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawula ukuthi hayi uMnumzana Ncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho, kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenzani?
Ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Ncube ngize ngihlangane naye eParliamente ngelanga le State of the Nation Address. Ngamtshela uProfessor Mthuli Ncube ngathi mina uzazoresigna, uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo. Kodwa umehluko yikuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp.
Nanto ke udaba ungasigqibela uhlelo Mnumzana Gawule.
Chris, ngiyamuzwa umdaweni lapha. Ngiyabonga sibanda, izinto ezinye ziletha ziliqiniso sibili, ngiyazivuma ngiyazamukela. Kodwa ke amasela sibanda akhona ku MDC, kumbe yinto ku MDC uZANU PF wonke wakhona langaphi le wachethe amasela akhona yonke indawo akhona amasela.
Umehluko yikuthi awe MDC kaTshonti esikhwameni sikahulumende.
Njalo ngiyavuma khona isela njalo ngelibanjiweyo. Njalo amasela kathethi ayaguduzwa noma ngelingaphi eliqethe ngaphi lizavela.
UMnumzana Believe Gawule ucubungula ezombusazwe njalo ulilunga lebandla leZANU PF ube xoxa endawonye lomela iBhinga South edalele eParliamente engwe MDC uMnumzana Prince Dubeko Sibanda. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa namuhla atshaye njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ezctu eHarare lakwamanye amadolobho afana lemaswingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yili nhlanganiso. Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.